chekwata chehoro yandicho chinotatsirwa sechiri nyore kurova mugungano iri zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Baba Food Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoint imwe chete zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoint mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nemaBuccaneers nemaBlood and Gold ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbwetsi, mukokeli Dube naRhinestone pavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hasati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya muchure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakachanya kuTunis. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaModekai Joaquim vanoti izvi zviri kupera pahoroya vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka nekuti tinongoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende katabva kaona kuti toenda papi tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Preso Platinum tichiwina 2-1. Vasapota zvedu muZimbabwe ngatibatanei titeji sapota tine imwe chete zvekuti ndobva kundobva kwati mosiyai go Platinum go.
Horoya yave nesvondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neHC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.